Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 14 kurume March 2023. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tirikuona kuti pane vanhu kana kuti zvigaro zvakaiswa pamacontract apa, president havana avapo. Havanawo contract yavakanyoreswa yekuti ivowo zvinotarisirwa kuna president ndezvipi.
Hurumende inoti nemusi wechina ichatanga kuchirongwa chekuongorora vanoshanda mumahofisi makuru nevane zvigaro zvikuru kana vachiita basa ravo sezvinotarisirwa.
Batani dzenyika dzepasi rose sana United Nations vanenge vachida kuziva vanhu vari munyika namazera avo nekwavanogara kuti vakwanise kuronga zvimwe zvirongwa zvokubudiririsa nyika.
Bazi reZimbabwe Statistical Agency, ZIMSTAT, rinoti vechiduku umwe chete pavashanu munyika haana chitupa.
Isu patakamira parizvo ndiyo kuti tinofunga kuti musi wechina hurumende ichauya nemafiga akajeka uye zvari solid.
Vashandi vehurumende vanoti vanovimba kuti hurumende ichauya nezvinotambirika kumusangano wayo nevashandi nemusi wechina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvekufambiswa kwemashoko reMinistry of Information, Publicity and Broadcasting rakazivisa nezuri kuti kubva musi wechina svondo rino hurumende ichatanga chirongwa chekuongorora mashandiro emakurukota, vatevedzeri vavo uye vanyori nevanotungamira mapazi akasiyana-siyana muhurumende pamwe nevakuru vakuru vemakambani ehurumende. Vachinyora paTwitter, bazi rezvekufambiswa kwemashoko rinoti hurumende iri kuita izvi kuti zvionekwe kana vese vanoshanda mumahofisi makuru nepane zvigaro zvikuru vachiita mabasa avo sezvinotarisirwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi iri vaNick Mangwana kuti tinzwe divi ravo, asi Evans Zininga abata muongorori wezvemutemo neuori vaRuben Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Chirongwa ichi chemaperformance contracts chakanaka pakuti panenge pane zvakanyorwa pasi, zvakatarwa, zvinonyorwa zvine unyoro kana kuti signature, whether makurukota ehurumende navamwe vacho vari kunzi varipo vakuru vemakambani ehurumende nevamwe.
Chinofanira kushanda sei?
Zviga zvekuti izvi ndo zvinotarisirwa kwauri zvinenge zvakanyorwa pasi, zvakatarwa pasi, zvekuti kana kwakupera kwegore paunenge wakunzi ngatigare pasi tione kuti wakakwanisa here kuburitsa zvanga zvitariswa kwauri, pane pazvinenge zvakanyorwa, pane zvinenge zvakatoiswa pasi kuti izvi ndo zvawakakwanisa, izvi ndo zvawakagona, izvi ndo zvawakakoniwa. Asi chinozonetsa pane chirongwa chakadai ndechekuti ari kutarisa wacho kuti wakwanisa ndiani. Tirikuona kuti pane vanhu kana kuti zvigaro zvakaiswa pamacontract apa, president havana avapo. Havanawo contract yavakanyoreswa yekuti ivowo zvinotarisirwa kuna president ndezvipi. Zvino ndo panoita dambudziko. Kana mukuru wehurumende nemukuru wenyika asino paakanyorawo pasi kuti izvi ndo zvinotarisirwa kwauri semutungamiri wenyika, unozokwanisa sei kuve uchipima zvevari pasi pako, makurukota ehurumende, vatedzeri vavo, vakuru vemakambani ehurumende nevamwe? Unenge wakamira papi? Unenge wakatsika pai paunozoti iwe hauna kukwanisa basa, iwe wakagona basa, iwe wakapotsa pakati, kana iye mukuru wacho wenyika pasinawo paari kutongwawo kuti iwe semutungamiri sapurezidendi izvo ndo zvinotarisirwa kwauri?
Kubva zvachatanga 2021 pane shanduko yachaunza here munyika?
chirongwa isinga wechakanaka hacho asi hapana chatinobudisa ende zvechokwadi kubva patakaiswa muna 2021 hatizvioni hapana chaicho chinobatika chatichaitwa nehurumende chinobatika chekuti kubva pakaitwa macontract aya honai ministry yakati zviri kuitika honai ministry yakati honai parastate yakati yakavhayamuka honai kambani hurumende yava kuita maprofit hapana hungo yombavha nehumbavha nehumbavha gore negore zviri kuitika chiri kukonzera ndechekuti ivo vari kusainiswa vacho iye anenge achiti ndiye mukuru mukuru ari kuongorora zvese kumusoro uku iyewo ari kusungirwa nani saka panotinetsa ipapo saka ndopandinoona kuti ndopanonetsa kuti tingati makontrakti aya anoshanda here kana kuti hashandi nekuti mukuru wacho ngaaiswewo pasi runyoro rwake
avo vange vari muongorori wezvemutemo neuori varuben mbofana vari parunhare kuharare naevans zvininga westudio 7 bazi rezimbabwe statistical agency kana kuti zimstat rinoti wechiduku umwe chete pavashanu munyika haana chitupa kana kuti national identity card vachiparura chirongwa chekunyoresa vanhu kuvhota nemusi wesvondo wapfuura mukuru wezimstat vataguma mahonde vakati vechiduku vari pakati pemakore gumi nematanhatu nemakore makumi matatu nemana 16-34 havana zvitupa imwe nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa padifra university muzvinafundo Elliot Masocha vanoti izvi zvinokanganisa nyika mukuronga zvinodiwa nevanhu uye nematunhu muzvinafundo Masocha vanoti kunyangwe makambani kana nyika dzinoda kubetsera zimbabwe hadzizozivi kuti munyika mune vanhu vangani uye kuti vari kupi vachiti hurumende inofanirwa kukurumidza kugadzirisa nyaya iyi sezvo nyaya iyi ichigona kukanganisa hurumende pachayo muzvirongwa zvainenge ichida kuitira vanhu vanoti zvakare pavanhu ava pane vazhinji vasingazokwanisi kuvhota izvo vanoti zvinodzosera nyika kumashure
idambudziko guru chaizvo renyika kuona vana vakawanda nzira idzodzo navanhu vakuru vanonzi ivo vari pakati pamakore 16 kusvika 34 vasina zvitupa muzimbabwe nyika yakasununguka kwamakore osvika makumi mana namatatu zvinoratidza isu kuti kukonewa kukuru ikoko kuti tinge tine vanhu vakawanda saizvozvo vasina zvitupa zvinoreva kuti kushayikwa kwavo kwezvitupa havakwanisi kunge vachinyora zama dzavo dzingava dzegrade 7 dzingava dzemafomu 4 kana kuti havakwanisi kuvhota kana kupinda mune zvimwe zvirongo zvakawanda zvinenge zvichida kuti vakwanise kubudiriravo nokubudirisa nzvimbo dzavanogara
vanhu vasina magwaro vakawandisa Professor Masocha imhosva yaani kuti vanhu vakawanda kudai vave vasina magwaro
hapana kuti tingati isu tagona kana kuti tingapomera vamwe vanhu mhosva vokuti toti aiwa masanctions ndo hatikonesa kuita zvakati sokumhanyira kunoita vamwe kuti pakangoita dambudziko chete unonzwa kuti nemhaka yenyika dzakati nemhaka yamasanctions pasina zviripo pamwe pacho ngatizvishore isu pachedu nokuti mukuzvishora imomo ndo munoita kuti tikwanise kuchinja upenyu hwedu muzimbabwe tikwanise kuzvibudirisa isu pachedu kuti chii chingaita kuti vanhu vakawanda saizvozvi vanzivo vanodarika mamiriyoni vanzi havana zvitupa muzimbabwe saka havaverengi ko zvimwe zvirongwa zvinogona kunge zvichibva kumabumbiro mibatanidzo yenyika dzepasi rose sana United Nations vanenge vachida kuziva vanhu vari munyika namazera avo nekwavanogara kuti vakwanise kuronga zvimwe zvirongwa zvokubudirisa nyika zvino kana isu tina vamwe vanhu vanoshayikwa munyika medu kuti havana zvitupa havazikamwi kuti ndivanani tingazi kwanisa kuzidziwi rase ya national security ya kanatina wa mwano wakaita saibaba shekaro tika kwanisa kubudiri rase munyika kanatine wali wakawanda saibaba waniki basi na zitupa sawo
Professor Masocha chii cha chinja panyaya ya zitupa iji tichienza nisane makore apura
tozwezi kuti kuma 1980 kuma notorisa zitupa vai inda kuzikoro zakasiyana siyana isu takatora zvitupa kuzvikoro pachikoro pedu chaipo vachifamba vachitoresa vanhu zvitupa nokuti iyaya hombe yokuti mumwe nomumwe ungava uri munyika ipi neipi zvake ange aine chitupa chokuti azikamwe kuti ndiani zvekare kuti zvirongwa zvikava zvenyika kana kuti zvemibatanidzwa yenyika kana kuti zvepasi rose zvana United Nations zvana World Bank zvana International Monetary Fund zvinenge zvisizvo ngezvichiverenga vanhu vese vavo muzvirongwa izvozvo nyika yobudirira
muzvinafundo Elliot Masocha vari parinare kuOhio neStudio 7 Rimwe sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoti vashandi vehurumende vane tarisiro huru yekuti hurumende ichauya nezvinodiwa nevashandi vayo kumusangano uchatwa pakati payo nevashandi kuswera mangwana musi wechina nemusi wechishanu chapfuura hurumende yakati ichawedzera mihoro yevashandi nezvikamuzana kubva muzana kana kuti 100% mumadhora emunyika asi vashandi vakaramba kutambira muhoro uyu varairidzi nevamwe vashandi vehurumende vanoti vanoda kubhadharwa madhora ekuamerica mazana masere ane makumi mana kana kuti US$840 pamwedzi tabata mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takawafira Joe tikatanga nekuvabvunza kana vashandi vasvika pakukonana nemushandirwi panyaya yemihoro
parizvino ndiri kuona sekuti hapasati pasvika patingati tasvika pakukonana asi kungoti sezvo hurumende isina bepa rakajeka inenge ichiinda ichinokonsulta atingatiwo maprincipals avo zvinongoreva kuti inofanira kungoti iconsulte zvakakwana youya kumanegotiation ndokuti pave nesolid agreement saka mafiga ari kutaurwa aya mafiga atinoti akangorerekera kudii rimwe asingapi kuti arerekere kumativi ese saka zvinonetsa kuti tichaure mafiga akajeka ndosaka mafiga manegotiators anga asingabudi nokuti hapana bepa rakajeka rinenge richibva kuhurumende rokuti tikwanise kuti titore bepa rehurumende totora ravashandi todhivhaidha natu toona kuti tingaenda mberi sei
saka Dr. Joe nyaya yehurukuro idzi yakamira sei pane zvamunotarisira here kuti zvichabuda munhaurirano dzenyu nehurumende
isu patakamira parizvo ndokuti tinofunga kuti musi wechina hurumende ichauya nemafiga akajeka uye zvari solid mafiga iyawekwa pamwe chete nemafiga ari kubva kuvarairidzi navamwe vashandi vehurumende way forward iwanikwa zvichindirana maringe nebasic salary inopawo chauviri kumurairidzi basic salary inopa chauviri inofanira kungewo ine US component tinoziva kuti varairidzi vanhu vaitambira US$540 saka kana mari yakareruka somusha watamwa uyezve yakatsvagune somutakura ichingorerekera kuRTGS inonetsa kukurumidza kutambira
munoti kune avo vanoti vashandi vaifanirwa kutambira mari yakanga yataurwa nehurumende uku nhaurirano dzichienderera mberi
hapana apo kuti vashandi vaimhanya kutambira imwe mari emanegotiation achienda mberi nokuti muprocess yenegotiation ina mastages kubva pa exchange of papers, kubva kuenda kuma interrogation ama papers, vanhu vo reach either conclusion, kana kuti vo reach a deadlock. Kana wa reach a deadlock, voenda for arbitration. Saka pari zino, atisa atitashuka panganzi pa deadlock. Tilikungoshika pa issue yokuti bepare uru mende la iliku ya narukuma negotiation, hari gutsu mukombe, uyeze, hari indi kuende rana, nera wa shandi la wanenda narukuma negotiation. Saka mapepa haya, akabatwa niza neteze kwa tinofunga kuti kana wanu wakaenda kuma negotiation rutatu inguwa yaka kwa anayokuti kana zichiramba kuchindwa kwa arbitration wanu wo declare kuti taita deadlock either wenda kwa arbitration kana kuti washandi tinodzokera kana maripo zinda anodzokera kuwanu watino tungamira ndo wanotiudza kuti tonanga gwararibu
parizino. Tarisiro yeva shandi iripapi muna urirano izi, Dr. Joe.
Parizino, tinofunga kuti musangano we Thursday, ndio uchapeta na urirano pakati, pewa shandi zikurise warairizi na employer inuwa public service commission. Kana tashuka ipapo, zicha zoi tikatoba ipapo, chino zuhuza ane wano watino tunga miria. But parizino ndio kuti apasa tiparichwa deadlock. Kana Thursday asika pasina chabuda ndo panoti paricha deadlock chikuru chinoyecha muna anotungamira kuma negotiation unoenda kune vanotungamira ndo vanokuudza kuti gwara rakajeka nderipi asi tinongoyambira hurumende kuti kana iri hurumende yavanhu ine chido nevarairidzi avo vari kunhunga sose nomuromo ngaipewo varairidzi mari ine chouviri inopawo kuti varairidzi vakwanise kuita vana baba na mai vane vana vanoenda kuzvikoro uyezve vanopfekawo zvinhu zvakanaka vachienda kumabasa ende vane chimiro chakanaka ndokuti education system yedu ive nechiremera vana va respectewo varairidzi varairidzi varambe vari ma role models pasina izvozvo tinoona sokuti pasvika kwamvura yacheka makumbo inenge yoda kuti varairidzi vazive kuti voita sei hatingarambi tichingoita wasvita yake yasvita yake tichisangana kuuzi tinofanira kuti tirangane nokuti vakuru vakataura kuti kukanya urangana rume rumwe harikombi churu matendera kurira wamaviri saka varairidzi ndo vachatiudza kuti tonanga kupi kana Thursday pakaricha deadlock yatinofunga kuti nguva yakwana yakambopiwawo room for negotiation.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takahashira Joe, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webasi rezvedzidzo, vataungana ndoro kuti tinzwe divi rehurumende. Mbotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, bazi reDepartment of Civil Protection riri kuyambira veruzhinji kuti vachenjere mheni uye vasaisa motikari dzavo pasi pemiti sezvo ditumupengo Fredi richiri kunayisa mvura mune dzimwe nzvimbo dziri kumabvazuva munyika. Zimlive.com rinoti muzvina bhizimisi Whitnell Chivayo nekambani yake yeIntratrack nezuro vakawanikwa vasina mhosva yokubira kambani yemagetsi yeZimbabwe Power Company mamiriyoni mashanu ane zuru mazana masere emadhora ekuAmerica kana kuti US$5.8 million. MuNewZimbabwe.com vaimbova meya veguta reJohannesburg uye vari mutungamiri werimwe bato rinopikisa reAction South Africa vaHerman Mashava vanoti bato ravo richaedza kuti vakuru vebato reZANU-PF varambidzwe kupinda muSouth Africa kana bato ravo rikaona zvigaro mudare reparamende regore ra2024. VaMashava havafariri ZANU-PF uye vanogara vachikurudzira kuti zvirango zvakatemberwa vamwe vakuru muZANU-PF zvisabviswa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hey, ndapa studio hapo. Vawande murusei. Ah, ini ndinoda kurwadzwa nokutaura nokurwadzwa nezvatopuskala vedwe. Vanoda kuti chopuskala ite sei. Chopuskala chirari muchere, chokanza yari muchere, tokusonga muvhotera chete. Atimbofita buda pasi pasi sisi. Ivo ngava budise munhu yomuchere nokuti hana mhosva munhu ari kutozviona. Tingavhotere mhondi sei isusu, ati vhotere mhondi dzezanupiefu. Taneta nezvezanupiefu, chero mukaisa dhongi ndotovhonera dhongi inini. Ini zvirina ndivhotere muti kana kuti dhongi chaiyo. Vhotere zanupiefu chero zvikadii, zvirina ndivhotere dhongi kana imbwa chaiyo iri nani. Ndinovhotera zanupiefu, taneta isusu nevana. Pari kusunga Jobs kuti zviite sei, ngabudise munhu, ngabudise musungwa, please, 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 taneta nazvo.
Studio 7, Masera same, Komatanono Kawande. Isu aiwa, tiri kupoku no kutiri kupinga malaria ndo kwa tiri. Aiwa, tiri kutima election asvika, sarutuzazwa asvika, wanawe Zimbabwe. Kati tikatiri aira mangwana rakanaka. Noti, kati nyoreze kufota, kukuruzirana, nara onda matinoka, ratichino kufota, chino recheta kufota. Uye musuwe kufota kano singe wa shika ande itino kufota. Kuitila kutichandure nyika edu iwe nyika ya kanaka. Tivise urumende irikoi nekusaru za mtungamira anonzi vachamisa. Ne triple C, chete chete.
Inini ndanduyo ndino nyaya yangu yekuti ndiudzo uyo mutauriro weNDCT Douglas Monzora yekuti tamunzwa ari kutaura nezvekuti hanzi isu weNDCT tinokoshesa kodzero dzevanhu. Kana dai anga achikoshesa kodzero dzevanhu, vakadzingirei maMP edu atakasarudza tega kana vachiziya zvekodzero dzevanhu. Hapana zvaanotaziva nekodzero dzevanhu nekuti vakatotyora kodzero dzemhuri yeZimbabwe. Vakavhotera maMP nemakanzerasi, ivo vakaita riko vanhu ivavo, vakasarudzwa nevanhu. Saka August is coming, muchao vachaona kuti Zimbabwe yatino.
Makadini Studio 7 apo. Ndinogara kuno kuZimbabwe. Mudhuze nenjanji inobva kuwayo ichienda Mutenga. Saka tanga tine chitima chaitifambira zvakanaka munguva dzakapfuura kana kuti mumakore achangopfuura. COVID-19 isati yasvika, saka chakazomiswa pakazouya COVID-19. Zvino pakazodzoswa dzimwe transport dzose kuti dzifambe, icho hachina kuzodzoka. Zvino tanga tichikumbirawo kuti kana zvazvichibvira dai chadzoswa chitibatsirewo panyaya yetransport. Tiri kuurayiwa panyaya yetransport nevakomana vemushikashika. Vakundana Rutenga, Sarahuru, Chimbudzi, Ngungumbani. Tingoenda zvakadaro kusvika kuna Nasvavani, chima chaito kutibatsira. Tinotasimbira kuti mutiudzirewo kurukota rezvekutakurwa kwevanhu. Tande vamhona here apo, vatikwanise kutidzorerawo chitima, tingafara.
Ko makadii kuvahwande nevamwe vese vamunoshanda navo ikoko? Taikumbirawo zvekuti mutibvunzirewo zveminista vetransport kuti chitima chaitakura vanhu kubva Bulawayo chichienda Chirebvi chiripi. Chokwadi kuti kunoku kwedu kumweneza tingagoni kutaura nezvemabhazi, nekuti rodhi inobva Rutenga ichienda Bukwa chimiro chayo hachina kunyatsonaka zvekuti mabhazi haangakwanisi kufamba. Saka kana taiwanawo chitima ichocho icho, chokwadi kuti zvaigona kutibatsirawo sevafambi. Tinotenda.
Pastudio 7 apo, vashamarari makadii zvenyu? Ndibaba abhi kuno kutsanini. Ndine mubvunzo pavakuru vakuru vezanu, vezeki, nevemapurisa nevamwe vakadai daya, kuti kana vachibvunzwa mibvunzo yechibvunzwa zviya izvi, kuti itaurirwe vateereri kuti izvi zvakamira sei. Munonzi vachitaura kuti adeno mambomira, vakuru vari pamusangano, vakuru vari kunze kwenyika, havasi kudavira nhare dzavo hadzisi kubatwa. Vanombozviziva here kuti mari dzavari kushandisa dzavari kutambiriswa zvinobva kumataxpayers? Anenge achido kuziva zvinoitika muzimbabwe. Tsika iyeye handisi kuziva kuti yakaita sei. Kana vakanzwe nyaya dzematongerwo enyika dzinozemberana neCCC, ngakunziwe zano arohwa. Munonzwa vachitapata vachitaura zvisina maturo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Mutauriri webazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika, Vaned Price, vashora zvikuru utsinye huri kuitwa nenyika yeRussia mukuedza kukunda Ukraine nevanhu vayo kuri kuramba kuchishamisa pasi rose. Zvinonzi hakuna muenzaniso wakajeka wehutsinye uhu kupfuura zviri kuitwa neKremlin kuvana veUkraine. Izvi zvakabuda muzvinyorwa zvakaburitswa nechikoro chepamusoro cheYale University nebazi ravo reHumanitarian Research Lab, iro rinotsigirwa nehurumende inotsigirwa pasi pechirongwa cheConflict Observatory, icho chakadongodza urongwa hweRussia hwokuedza kutamisa zviuru zvevana veUkraine kure nemhuri dzavo kana vachengeti, vachivaendesa kunzvimbo dzeUkraine dziri pasi peutongi hwehurumende yeRussia nekuRussia kwakare kuburikidza nemisasa yenyika iyi iri pasi pegungano rine misasa 43 uye zvimwe zvivakwa. Uwandu hwemisasa iyi hunonzi huri kuratidzika senzvimbo dzekudzidzisa vana vekuRussia nezvetsika nemagariro ekuRussia kusanganisira nhoroondo yehondo. VaPrize vanoti Russia munguva yapfuura yanga ichiti ichabvisa vana kwenguva pfupi muUkraine pasi pechirongwa chinoitwa muchirimo, asi yozoramba kudzosa vana ava yobva yagura ukama hwese nemhuri dzavo. VaPrize vanoti zviitiko zvakadai zvinoratidza pachena kuti zvichava nemhedzisiro yakaipa munguva ndefu inotevera, nyanya mukukura kwevana ava. Nzvimbo neuwandu hwenzvimbo dziri kutumirwa vana ava yakakura. Nzvimbo idzi dzinobva kuKrimea iyo yakapambwa neRussia uye muRussia nemhiri kweRussia pachayo kubva mudunhu reBlack Sea kuenda kumabvazuva kwayo. Zvinyorwa izvi zvinoratidza kuti kutyorwa kwekodzero uku kuri kuitwa nevakuru vakuru vehurumende yeRussia nevamwe vavo. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden munguva yapera vakati nyika yeRussia yakaba vana vekuUkraine mukuedza kuba remangwana renyika iyi. Vakati zviri kuitwa neRussia zvekutamisa vana vekuUkraine nechisimba kune dzimwe nzvimbo nekuvadzidzisa tsika nemagariro, aya inzira yekuedza kuti vana ava vakanganwe tsika nemagariro enyika yavo yeUkraine senzira yekumbunyikidza kodzero dzavo, izvo nyika yeRussia inoda kuti zvizokanganisa remangwana revana ava. Ongororo yeYale University nedzimwe ongororo dzakafanana neiyi dzinopa nyika yeAmerica nedzimwe nyika dzainodyidzana nayo shungu dzekuti nyika yeRussia iongororwe pamusoro pekushungurudzwa kwakaitwa vanhu vemuUkraine nemasoja enyika iyi muhondo yenyika iyi neUkraine. Vanoti America neshamwari dzayo vacharamba vachiita zvese zvavanokwanisa kuitira kuti vakapara mhosva idzi vatongerwe mhosva dzavo. Aya mazwi anotaura pamire hurumende ya America pamusoro pezviri kuitwa ne Russia kuvana vekuUkraine. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti nemusi wechina ichatanga chirongwa chekuongorora vanoshanda mumahofisi makuru nevane zvigaro zvikuru kana vachiita mabasa avo sezvinotarisirwa. Basi reZimbabwe Statistical Agency rinoti vechiduku umwe chete pavashanu munyika haana chitupa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiya muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.